Nuna idzi dzakabuda pamusangano wakaitirwa pa WhatsApp nesangano reSocial Economic Action for Transformation and Humanity kana kuti SET, uyo wakapindwa nevanhukadzi vakawanda. Mumwe vakatarisana nedambudziko iri muzvare vimba yechese vakati vasikana vazhinji vakaremara vanotadza kuenda kuchikoro kana nguva yavo yekutevera yasvika nekuti vanenge vasina zvipfeko zvekushandisa. Izvi
hatikwanisi kuwana mari kunotenga mapedzi maruwa. Mwanasikana kana asvika panguva yekutevera hachaendiwo chikoro. Saka nyaya yemasedentary pedzi iyi isu kufunga kwedu nemaonero edu atataita sevanakaremara anotirwadza kuti daiwo aitiwa.
Vachipawo pfungwa dzavo pamusangano wakaitwa nemugovera wapfuura, umwe mudzimai amai Judith Makasi vakati dambudziko rekushandisa micheka kana zvimwe zvisina kufanira rinoisa madzimai nevasikana panjodzi yekuita chirwere chegomarara rechibereko.
Paindi kuti vari kushandisa micheka nezvimachira zvisingatenderwi zviya izvi zvinopedzisira zviri unhealthy zvichikonzera infection, vogona kupedzisira vachirwara nemakondishen zvakaita sana cancer ainouya ipapo nokuti chibereko chinenge chiri easy chichiwana tsvinda inenge ichibva mumachira iwawo.
Mukuru webasa musangano reset amai Tendai Mafuka vati zvakabuda musangano uyu zvinosiririsa uye vakurudzira hurumende kuti ipe madzimai akaremara zvipfeko izvi pachena.
Sangano rinorwira kodzero dzemadzimai sakarwadziwa zvikuru ndakadzimbikana nezvakabuda musangano dambudziko rokusanganikwa naro kunyanya nevechidiki pakuwana zvipfeko zvekushandisa pavanoenda kumazuva avo. Tinokurudzira hurumende kuti iti zvirongwa zvekutsvagira madzimai akaremara zvipfeko zvekushandisa
asi vanoona nezvekufambisa kwebasa munyaya dzevakaremara mubazi rezvekugarisana zvakanaka kwevanhu munyika Dr. Christine Peter vanoti hurumende ine zvirongwa zvekubatsira madzimai akaremara nezvipfeko izvi pachena.
Tinoshanda takabatana neMinistry of Women Affairs kuti tione kuti madzimai nevasikana vakaremara vanowanawo zvinhu izvozvo. Tinoshanda zvekare nemamwe maorganization akafanana neinonzi Period Company.
Dr. Peter vanotiwo hurumende ine zvirongwa zvakare zvekuitira madzimai akaremara maprojects anovapa mari kuti vakwanise kuzvitengera zvipfeko izvi.
Tinoshandisa iya inonzi Women Rights Based Approach tarisa kodzero dzavo. Tinoona zvakare kuti tinovakurudzira kuti vatange maprojects anovapa mari munzvimbo dzavanogara kureva kuti tinovapa mari yekuti vatange maprojects iwayo kuitira kuti nemari yavo yavanowana vanogona kutengawo zvimwe zvinhu vanenge vachisanganisira nesanitary ware.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano runorwira kodzero dzevakaremara reInstitute of Community Development kana kuti ICOD muzvare vongai tinarwo vanoti kushayikwa kwezvinhu izvi kunotyora kodzero dzeutano kumadzimai akaremara. Vakurudzira hurumende nemasangano akazvimiririra kuti paitwe zvirongwa zvekupa masanitary pedzi vasikana vakaremara vachangotanga kutevera.
Saka zvandinokurudzira ndezvekuti kune vanogovera vangava vadzidzisi kana vamiririri vemasangano iwayo pavanoenda muzvikoro vaone kuti vanotanga kupa vanasikana vakaremara mapedzi iwayo. Zvakangofanana neumanharaunda iwayo masangano anomiririra madzimai napavanenge vachizoenda kunogovera mapedzi iwayo vakoshese dzimba dzinenge dziine vana vakaremara.
Madzimai anoti zvipfeko zvinodiwa pakutevera zvinotangira pamadhora maviri ekuamerica zvichikwira. Hatina kukwanisa kuwana uwandu hwemadzimai akaremara munyika asi vakaremera vese munyika vanosvika zvikamu 10 kubva muzana munyika. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.